chirikupi pizza ichi chana mwe mtwene mukati saka chinoneta kutamba nacho saka naichiza my calling yekuva in ministry for almost 20 years now and then you know mwari kana ada kuti zvake zvipike panguva yada kuti he will use anything to get your attention
saka inimi zvii zvakaitika kwamuri
October 2022 still about church ndakaenda kubasa ndichibva kubasa ndavaenda kumba a literally lost my life ndakafa ndakatanga kunzwa ndisasakwanisa kufema ndatadza kuona and then ndakapaka motikari ndakwanisa kutsvaka motikari pasitarotiesenzira and then from there vakandiona ndakafa mumotikari mudzimai akandiona ndakafa mumotikari
Mugoma Zebron imbomirai muri kuti tiri pamhepo kamugoma makafa mukamuka
makambonzwa vanhu vachiti ndakafa ndakaenda kudenga ndakanoona gehena ndakanorapidzwa chichi ndakadzoka back to life just heard a few people who say that actually that happened and so takatwaya Jona chaiyo so ndakuda kwakonega kumidzi watonosvikirwa uko
yeah
Saka ndo itira makunzwa izvi zvino nato go to my indra and kuita apa nema indra ndoita kudara zvasiya na izvo zvana muyamuka ndo just give simba ekupira makata chiimba gloria na just ndino vimba kichirira ndini zvadonetsa cheriko
takambonzwa kumashure uku chuni dzenyu dzichirova kugodzi chaiko
ndozvatumwa namweya mutsvene kazvino zvamweya mutsvene hazvitambwe nazvo hanzi zvine varidzi
saka meseji yenyu iri kuti kudii mumimhanzi iripo apa paep
pazviru patiri kuimba paya tichiti najesu ndine simba rekukwira makata kana wanga wakambozorora wambo backslider wakanzwa ndiyoi ichirira so wega unonzwa kuti ndirikufanira ndichikwira makata angu panapa ndirikufanira kudzokera kwandofanira kunge ndii
saka vari kuda kunzwawo mimhanzi iri paep iri vanoiwana kupi
mhanzi iri yakatekeshera kwese makaenda payoutube makanyora kuti zabron zabron mobva mati mpara mobva mati I live a life of praise I live a life of praise Apple Music, Spotify, pane pese pese panorira mhanzi.
Was a Friday, tombonzwa, mangoma zvishoma kubva kuna mukoma Zebron. Dance like David. Ndotambira Jesu. Ndotambira Jesu.
Nothing go. They pronounce me dead, but I'm here. Change my story, change it all.